vanhu vakwera vachimba nekudya vari pamariro ava mugabe mutumbi wavo uchaendeswa kwazvimba nemusi wesvondo mumwe mugari amai Jessica Sande vati zvingavafadze zvikuru kana vamugabe vakavigwa kwazvimba sezvo tanga chiri chishuwo chavo
vakanzi vari kuvigirwa kuno ndozvatinoda nokundokune guvhu ravo ndokune amai vavo ende chimwe chinotifadza tezva kuti mwana wedu mangwana kusenjino mukatimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu shamwari dzake vazukuru vake vana vake vese vanenge vari panzvimbo saka kana vati kuHarare kunoenda vashoma kana kuti zvido zvevamwe vavo vavaishanda asi isu sevabereki semwana wedu taimuda panzvimbo
mumwe mugari wekukaribha amai choniso mupfurutsa avo vanga vari kwakutama vati vanorwadziwa nekubviswa kwakaitwa vamugabe pachigaro
tinotozvida kuti vavigirwe kuno kwazvimbo sekuti tiri kurwadziwa nezvakaitwa gogoedu
asi vamwe vakaita saambuya Maria Nowe vati havafari nekuti vamugabe vakavigwa kwazvimba hazvina chiremerera uye vanofanirwa kuvigwa pachikomo chavaiti ndechavo
nekuti chikombo chichinzi vava nedzinzivo vakachitanga saka zvakangokoshawo kuti kuvaise panzvimbo yavakadi yavakatanga
muzvari Koneria Masiyambwa vati hazvina basa kuti vamugabe vavigirwa kupi chero vavigwa murunyararo
isu ndatiri kudaiuchemawo semunhu airi president tetorazika murunyararo hatisi tinotarudza saizii mazvimbo tinodiwa kuita sei kuchengetedza sao
vanhu vakawanda vanga vasina nhumbi dzine mufananidzo wavamugabe izvo zvanzine vakawanda zvinoratidza kuti hurumende yanga isina hanya navo ndakamirira studio 7 kwazvimba ndine apa chiguriwa